Mishwa mechango kufura, tukona mitengo ya zinu, zinotenge sikuwa na mazimbabwe dollars, mazimbabwe dollar pricing akwira zakanyanyi fisa. Zimsa taicha paruri, mafiga, zimbabwe dollar inflation, wango publisha, already blended inflation, rusanga nisira mazimbabwe dollar pricing, nema US dollar pricing. Sika kana hili blended, rate ratio ni ripas, ni kutu zinjisa za mnozi, economy ya highly dollarized. Ska expenditure zhinji iri kuitwa nema United States dollars nowe ari very stable.
Munga pamuenzaniso here wekushandiswa kuri kuitwa iro dollar kwa America munyika.
More than 70% ye weight yacho mas USD pricing, then less than about 30% inenge iri zim dollar pricing. Saka zvinoita kuti blended inflation rate isanyanye kukwira zvakanyanya nekuti inenge ichimoderate kwa ne stability iriko kuma United States dollars. But tangotarisa mazim dollar pricing taona zvinhu zvakakwira zvakanyanyisisa. Of course kana some official figures not necessary kuti tinyatse kuwane an accurate picture. But makaona kuti even makatarisa blended inflation yame yakakwira kusvika pa 15.7% ichibva pa 202.4%. So mna April blended monthly inflation rate yanga iri pa 2.4%, muna May yakazokwira kusvika pa 15.7%.
Izvi zvinorevei vachitambara?
Percentage change iyoyi makaicalculata inotipa about 554% change in terms of blended monthly inflation pakati pa April na May wegore rino. Then all blended annual inflation rate yakakwira zvakare from 75.2% kusvika pa 86.5%. Even blended inflation rate iyo 86.5% ndo iri pa number 1 mu Africa, one of the highest even in the world, mu world in top 5. Saka zvirungoti rakidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ko nyika inozonzi yasvika pa hyperinflation yaita sei?
Yavanozoti hyperinflation definition yacho monthly inflation rate inenge yasvika pa 50%. Saka isiri kuti blended inflation rate yaichiri pa 15.7%, haisati yasvika zvayo pa hyperinflation. But dai kurunzi tiri kungotarisa kukwira kuri kuita zvinhu just in zim dollars, zvichida dzimweni dzenguva tingadai takatopfuura hyperinflation. But fact yekuti hatina maofficial figures. Of course pane nzira dzakawanda dzinoshandiswa pakumeasure inflation.
Mungapa muenzaniso wenzira dzinokwanisa kushandiswa?
Vatinogona kushandisa inoshandiswa nana Hanki iri based on yavari kuti purchasing power parity, kuda kuedza kuona kuderera kuita simba remari yemuno tichienzanisa nemari yekune dzimwe nyika. Tozoona kuti mari iyoyo inenge ichitenga zvinhu zvakawanda sei panyika dzakasiyana siyana. Then vamwe vanoshandisa inonzi consumer price index. Saka nzira dzakasiyana siyana dzinoshandiswa kumeasure inflation.